Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino i Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omusle. Le, yi Studio 7, ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina kubvumbi 4/2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinova zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anopinda muhofisi yekambani yenhau ye 263 chat nechisimba ndokukanda utsi hunokachidza nekurova vatori venhau. Uwandu hwevanhu vafa mutsaona yecyclone Idai hwasvika pavanhu mazana mana nemakumi mapfumbamwe nevanomwe. Nengo dzesangano rinonzi Broad Alliance Against Sanctions dzoratidzira dziri pamuzinda weAmerica muHarare dzichete dzinoda kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic Police nekanzuru yeHarare nasi yapinda muhofisi yekambani yenhau ye 263 chat nechisimba akakanda utsi hunokachidza vatori venhau vakabuda nepawindo vachitiza uye vamwe vavo vakakuvara. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mutori wenhau we 263 chat Lovejoy Mutongwizo ange ari kutora mifananidzo yemapurisa aya achirwisana nevanotengesera mumigwagwa pakati pemigwagwa Jason Moyona First Street. Apo mapurisa atanga kumudzingirira, Mutongwizo abva amhanya achienda kumahofisi avo ari pabatanai Gardens. Mapurisa amutevera kumahofisi aya vakamurova muhofisi ndokubva vazokanda hutsi hunokachidza. Mapurisa aya anonzi atora foni yemumwe mutapi wenhau we 263 chat Costa Ngomo pamwe nechikwama chake change chine mari vachibva vaenda mushure mekukanda hutsi hunokachidza. Mumwe mutori wenhau Precious Juau anoti akuvara apo abuda nepawindo ave kukachidzwa nehutsi.
So pava pinda muofisi wangu achitoya kumutora and iye the other guys vangu achitoya kuexplaina kuti he's a journalist akatoarakidza the press card vakada kudonza one of the other guys amunongofanga daenda naye. So the next thing we knew one of the police guys angofura doaka kanda tega saka farado and now we're so confused taku try akutiza patazo buda nepa window. So pakutiza ipapo nda chase and kadona and I just experienced a minor cut but to affect my chest and nekumeso.
Mukuru wekambani ye 263 chat vanaija mugamu vaudza Studio 7 kuti havana kufara nezvaitwa nemapurisa zvekukuvadza vashandi vavo vari pabasa.
Hai zvini zvakafanira kuitwa property ine haisi property yavo, private property ine.
Vatiwo izvi zvakanganisa basa ravo nevavakidzani vavo.
Izvi basa ratomira tese tiri panzi pana basa riri kuitwa makati anowese wese. Tiri kumbotaura nemagweza edu kuTwitter state tomboona kuti nyika tambotaura kuti nemisa Zimbabwe tikaona kuti ingaita sei. Obviously nyaya yacho kunyaaaa focus on
kutaura kudai Mutongwizo abva kumapurisa uye ave kuonekwa nana chiremba. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano reZimbabwe National Editors Forum vaJavulo Ncube vashora zvaitwa nemapurisa vachiti vanhu vese vanorwisa vatapi venhau vane zvavanenge vachida kuvanza. Vatiwo nyaya yekuti vanhu vakawanda vave kushandisa madande mutande, mapurisa ave kushungurudza vatori venhau nekuti haadi kuti zvakashata zvaanoita zviburiswe pamadande mutande akasiyana-siyana. Kukandwa kwaita hutsi hunokachidza kwakanganisa mabhizimisi akawanda uye zvinonzi sangano remudzimai wemutungamiri wenyika Mai Auxilia Mnangagwa reAngel of Hope Foundation iro range rachida kuita musangano waro muThe Nexus iyo iri pamupanda mumwe chete ne 263 chat ratadza kuenderera mberi nemusangano waro sezvo vanhu vange vaungana vabuda vave kukachidzwa nehutsi hwemapurisa. Zvichitevera kumhanʼarwa kwenyaya iyi nevatori venhau, mapurisa ekuHarare Central Central aenda kunobvunzurudza vamwe vashandi ve 263 chat uyewo atora tear gas canister radonera muofisi ye 263 chat
motauri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyating vati mapurisa ane urombo nekuti vatori venavo vabatanidzwa muchitiko chanhasi uye vati vari kuongorora nyaya iyi hatina kukwanisa kunzwa kukanzuru yeHarare sezvo mbozhanhare yemutauri wekanzuru vamichael chideme yange isiri kuita ndakamirira studio 7 muHarare ndini godwin mangusha
Wandu wevanhu vafa mutsauna yecyclone Idai wasvika pavanhu mazana mana nemakuma pfumbamwe nevanomwe 497 hurumende yechiti wandu uchakwira gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Muchangwa vanoti vanhu mazana matatu nemakumi matatu nevapfumbamwe vavanikwa muZimbabwe uye mitumbi zana nemakumi mashanu nemisere yavanikwa kuMozambique Amai Muchangwa avabva mukuperekedza mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kuChimanimani vaudza tanonoka wandu westudio 7 kuti vanhu vanosvika mazana matatu havasi kuzivikanwawo kwavari
dambudziko rakasvika iri rakauya rikakanganisa upenyu hwevanhu vemuZimbabwe hazvine politics kuti zvine basa nevanhu vemuZimbabwe kuti vakabatana kuti upenyu hwevanhu vekuChimanimani vanyevenese Vanhu dambudziko rakasvika kuChimanimani rakakura zvikuru
pari zvino pati pazikanwa kuti vakafa vangani
namba iri pa339 vakafa and another 300 missing saka tinongoramba chiiting until tapedza effort dzese dzatinga ite because pari zvino vakashaikirwa nehama dzavo kana vasati vaona kuti hamo yaka iri papi mutumbi wayo uri papi ende isoti nemaefforts ese ari kuitwa nokuti sekuzwa kwamakaita kwakauya masniffing dogs akatsvagwa naPresident Mnangagwa kuti auye abatsire kuti vasniffe tatoenda paarea pavakaita sniffing pane maareas ayaonekwa nemasniffing dogs ivava kuti vanofungidzira kuti pangadaro paine mutumbi womunhu wakangofushirwa ipapo challenge iripo ndeyekuti pane mazitombo mahombe ekuti pakutoda maarchaeologist asi mapoints ayakuonekwa akuzikanwa
pavanhu vari kuMozambique vakazikanwa sei
mabodies akadiscovered kuMozambique ari kusvika iwo about 158 vanhu vanhu kuMozambique vakatora mabodies vachitoona kuti vakangwa asi akadaro aitozoshata vakavaya neukama hwedu uri pakati pedu neMozambique vakatotora vakaviga asi vasati vaviga nokuziva kuti amadzivana vachazouya pamwe chizotsvaka vakatora mapictures vakawiga muguva rake rake saka isu sehurumende nepamwe chete nevanhu nemadzishe ikoko tichaona kuti nguva ichasvika nekuti vese vane hama dzavo dzisati dzaaccounted for vakatorwa maDNA uso kuti kana zvinoka saaonekwa mabhodhi anenge aita decompose anenge asingachagoni kuti uzoti ndiani
ko nyaya dzatiri kunzwa dzokuti zvinhu zviri kupiwa vanhu zviri kutorwa navamwe vasingakodzeri chii chiri kuitwa pamusoro pazvo
regai nditi madonations ese ari kupiwa nevanhu vangave vemuZimbabwe vangava maindividuals angava macompanies angava ari kubva kunze kune dzimwe nyika kana kune mamwe maorganizations ari kurekodwa ese We have not received any report of donation being diverted.
Avanga vari gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Muchangwa vachitaura vari parunhare natanonoka wandu westudio 7. Nhasi studio 7 yataura nevagari vekuChimanimani vachiburitsa pfungwa dzavo uye rubatsiro rwavari kutarisira kuwana
akaenda takutenderera nekuba ino ndeenda kuchikora
atiaine kuchikora nyamasi atatoenda kuchikora nyaya yebridge saka ndopavati mundigadzirawo bridge
rakaerera nemvura saka takutenderera nekuba ino hatitaendina apa saka ndopavati mundigadzirawo bridge
ndonotora nguva refu kutoenda kuchikora
takunonoka Takunonoka. Tiriku tikafuti motikari kuti tinotsikwa. Neku bridge iyi. Pasuri vaisi jana zvokwanisa kutsikwa.
Station scheme mandarume mushowani. Tatirwa mapipe esa about 3 kilometers nemapipe. Pipeline yacho. Yese mandarume mushowani. Irrigation. Yakauya mvura ndiyakauya ikarova mapipe acho yese. Ikadzika nawo. Mamwe acho tiri kutarisa kuti panodziperera mvura maybe towana 1 or 2 mumvura macho. But mazhinji anenge akatoenda. Saka kusina water supply kuningi. Then kuchakowa pakaita sanitation futi. Where? Nerenhingi yacho mugero wacho futi.
Misha dzirimo dzakaita breakdown panapa. Kwete mashops emuri kuona aya. Mashops aya. Vakabva pada kuende vana vakwana 4. Vakada kutorwa vakadzirikirwa nemvura yaye pashop iyoyo. Vanga vachiitawo maproject avo ekubikawo sadza mashop nekudi. Zvese pane restaurant yakapinda mvura. Bridge ndoranga chitiponesa. Opa area pedu hapana iyo amwe mabasa tiri kuita muZimbabwe mabasa tiri kuita ndiyo iyo mashops iyo saka kuende kwakaita bridge ka hapasina chidzingo kwanisa kubata chipi nechipi kudai zvaibvira vari kumusoro unga uri mutungamiri wenyika unga uri mutungamiri wekuti ngewe Zano PF ngewe MDC unge uchidi uchiziva kuti maproblem arikusangana navanhu vaZimbabwe saka adai nyika yaedze kukurudzira kuti pese paitika problem yakadai ngedambudziko kuti mabridge adambuka iriwe richibatira pamwepo tobva tadini tobva taziva zvetiri kuita
tiri kutambudzika nekuti dzimba dzakaparara vanhu vari kusungurudzika nepekugara hatina pekugara chaizvo tiri kugarara panze mabridge akatorwa tiri kusungurudza nevana vechikoro vari kutambudzika nepekuyambuka road kuti vaende kuchikoro vari kutenderera nekurumain road nefamba motika dzakawanda saka tiri kutotyira zveupenyu hwevanhu
pari zvinoizvi mvura indiyo yadzikira asi tatakawandirwa zvakanyanya yanga yakawanda vamwe vedu pane wakatotorwa akaenda kodzikira akaende kodzikira uku akaoneke kunyanyadzaanga yakawanda
avanga vari vagari vekuchimanemani mudunhu remanikaland uko kwakasiya kwaparadzwa nedutu mupengo pamwe nemafashamu ecyclone idai. Nengo dzesangano rinonzi Broad Alliance Against Sanctions dziri kuratidzira dziri panze pemuzinda weAmerica muHarare dzichiti dzinoda kuti nyika iyi bvise zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Pashanyirwa muzinda weAmerica muHarare, Studio 7 yawana paine vanhu vanomwe vakagara pedyo negedhi vakabata zvinyorwa zvange zvichikurudzira kuti America ibvise zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika. Varatidziri ava vati nhasi zuva rechinomwe. Mutauriri weBroad Alliance Against Sanctions, Amai Salingoni, vati havasi kufara nezvirango zveupfumi izvi, vachiti zviri kukanganisa vanhuwo zvavo kwete utungamiriri sezvinotarisirwa.
Chakaita kuti tiriozoungana panapa inyaya yemasanctions ari kuramba achingorinyuwewa neAmerica. Saka takaona kuti as ma individuals tisu tiri affected, isusu ma ordinary citizens emuZimbabwe tisu tiri affected. Saka takadecide kuti ngatingobatanai timboenda timbonogara pamusiwo wavo weembasi tichirarapo tichiswerapo vachitiona tiripo tichiratidza our detest panyaya yemasanctions. Why? Because in the past kwakaitwa mapetitions but hatina kuona vachive moved nazvo.
Amaingoni vati vanoona sekuti hurumende yava Emerson Mnangagwa iri kugadzirisa zvakaita kuti Zimbabwe itemerwe zvirango zveupfumi nekudaro hurumende yeAmerica inofanirwa kuva pamukana.
Zvimwe zvacho kana takatarisa isu sema ordinary citizens tichiona kunge zviri kugadziriswa. Asi kana wakatarisa futi nyaya dzakaita sehori, hatingati hori huri muno muZimbabwe chete. Kana iko kwavo kuAmerica kutori nehuori but hasati takanzwa vachiti nyika yavo vaipa masanctions nekuti kune huori nekuti uhori huri pasi rese. Kutyorwa kwekodzero dzevanhu hachisichinja totokurudzira. Neso totodo kuti munhu nemunhu agare nekodzero dzake dzakaita sei dzakakwana ende zvichiremekedzwa. Asi kana kuri kuti dzinge dzatyorwa tichitarisirawo kuti pagadziriswe ende tirikuona kunge hurumende yedu iri kugadzirisawo. Takaona kuti pane zviri kuitwa pamusoro peposa neaipa nezvimwe zvoratidza kuti pane zvacho zvakanyorwa muzidhera ka pane zvavari kuedza kuita sekugadzirisa. Saka tatakuexpectire positive kuringi pfungwa dzakadaro kubva kuma Americans vanoti aiwa Zimbabwe iri kuedza saka neso kanitimbo suspenda kusvika panguva yakati takamirira kubvisa vachigadzirisa zvinhu zvavari kugadzirisa.
Mumwe wevari kuratidzira ava vaPatterson Murimoga vati kubviswa kwezvirango zveupfumi kunopa mukana hurumende iripo kuti igone kana kutadza kutungamirira nyika pasina chavanonenera.
Because again, handikwanisi kuchaja kuti sevatungamiriri vanokwanisa here kuti vange vachitipa isu semaZimbabweanzi zvatiri kutarisira kunge tichiwana mudzimba dzedu. But kana masanctions akabviswa ndopandichakwanisa kuvajaja.
VaMurimoga vaudza Studio 7 kuti havasi kuzobva pamuzinda uyu zvirango zvisati zvabviswa.
Isu tiri kugara panapa ende tichagara panapa. Sezvamunongoziva kuti shoko raMwari rinoti anokumbira anopiwa, anotsvaka anowana, anogogodza anozororerwa. So isu tiri kutarisira patiri kugogodza tichazarurirwa. Nguva ndo yatisiri kuziva asi tinoziva kuti tichazarurirwa.
Mutauriri weAmerica muZimbabwe, amai Stacy Lomba, vati vakasangana nevaratidzira vakutanga kwesvondo rino. Vati ikodzero yevana veZimbabwe kuungana vachiratidzira. Amai Lomba vati vanokurudzira Zimbabwe kuti irambe ichivandudza nyaya dzematongerwo enyika nedzeupfumi.
We believe that it's important in any democracy.
Munyika ine jekerere zvakakosha kuti vanhu vave nekodzero yekuungana nekuratidzira. Zvinochengetedzwa nebumbiro redu remutemo yenyika, saka ndozvavari kuita. Tinogarotsanangura nenyaya yezvirango zveupfumi tichikurudzira Zimbabwe kuti irambe ichivandudza nyaya dzematongerwo enyika nedzeupfumi. Tinoyemura zviri kuitwa neZimbabwe zvekuedza kugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika nekuvandudza upfumi. Zvichaita kuti pave nehurukuro pakati peZimbabwe neAmerica.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano ravana chipangamazano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisairwa hanya. Vati zvirango zviri kunyanyokuvadza nyika huori nemusindo, nekudaro vari kuratidzira ava vanofanira kutanga vaona kuti izvi zvagadziriswa.
Masanctions makuru avanofanira kutanga abviswa tisati tazobatana navo kuita kuAmerica kubvisa masanctions akaiswa nezano munyika muno kubva 1980. Masanctions omusindo, masanctions ecorruption, masanctions echitsotsi.
America yakatemera zvirango zveupfumi nekufamba kuvakuru vehurumende yeZimbabwe nemadzisawira avo muna 2001 nechinangwa chekuti vachinje maitiro avo panyaya dzekodzero nekuremekedzwa kwemitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kusangana nhasi pamuzinda wavo White House nemutevedzeri wemutungamiri wehurumende yemuChina Liu He. Danho riri kuonekwa sechiratidzo chekuti nyika mbiri idzi idzo dzakapfumisisa pasi rose dzave pedyo kuita chibvumirano chekutengeserana mushure menhaurirano dzatora nguva yakarebesa dzichiitwa. Nyika idzi dzakanga dzavirirana kuti dzinge dzava nechibvumirano panosvika 1 kurume 2019. Vaimboyesa chigaro wekambani inogadzira motokari dzemhando yeNissan vaCarlos Ghosn vasungwa zvakare muJapan vachipomerwa mhosva yekusafambisa zvakanaka mari. Vachuchisi vanoti vaGhosn vakachengetedzwa muTokyo vachipomerwa mhosva yekuba mari inoita mamiriyoni mashanu emadhora aifanirwa kubva kuNissan achinobhadhara muzvinabhizimusi wekuOman. Bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa riri kuita musangano yeCongress mumatunhu aro maduku ose kana kuti madistrict risati rapinda kumaCongress ematunhu makuru kana kuti maprovince richizopedzisira neCongress huru mwedzi unouya. Asi zvinonzi misangano mizhinji yaiitwa kusvika pari zvino haisi kufamba zvakanaka mushure mekurwisana kunotyisa kwezvikwata zvinonzi zviri kutsigira vanotarisirwa kukwikwidzana paCongress huru. Mutungamiri webato vaNelson Chamisa nemunyore mukuru webato vaDouglas Ngonzora. Mumwe muMDC vamwe MDC vanoti kusagadzikana kuri mubato ravo kwakakonzerwa nezano PF iyo vanoti yakadira mari yekukanganisa Congress yavo. Asi bato rezano PF rakabuda pachena richiramba mashoko aya ariri kupomerwa ekukanganisa mafambiro ezvino mubato reMDC. Mukutarisa mafambiro ari kuita zvino mubato rinopikisa iri, tabata mutauriri weMDC vaJacob Mafume pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari vezano PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vaMafume kuti vanoti kudii nezviri kuitika mubato ravo zvekurwisana.
Tinofanirwa kutenda masupporters edu. Takaita maCongress mu-1958 wadi. Hapana kana upenyu umwe chete wakarasika. Takaita ma-districts edu 210. Takaita in 80% of those districts maCongresses, asi ma-district congresses. Hakuna upenyu kana ropa rakadeuka. Pakaitika hapo ma-challenges kuma-district matatu kuchitungwiza neimwe yomuHarare. Tangoita ma-incident matatu, pakaitika kukuwara kwa vamo wano. Kana pane wane mosha, wachadiliwa nayo. Asi tinotenda shikuru kutuma congresses, edo hapu dirira. Kwese kwese ndoo nyayayi likungo taurwa. Wezano warukita kudongorira nepa windu, wachaita zavo showera. Manje manje, ninyayayi kuda kungo pokerera. Sininge jitika next door. Tunotarisira kutibato redu ndore gabato rinema sivilia ni muno mzimbabu.
Tezuke kuna wachirumatu.
Vajonga ukaona Amerika yoziva kuti panoungana MDC pane mirizhonga zvora kuti muno muZimbabwe vanhu zvakutovasemesa kupatsanuka kuri kuita MDC hakusati kuri kokutanga nhasi iye zvino mukatarisa Secretary General murume mukuru ane chigaro chinokurumbira MDC vamonzora vakataura paweekend ano vakati shuwa shuwa ndochikwai vatsvangirai vanga varipo vari mupenyu kana izvezvi muguva mavo vachiona zviri kuitika izvi zvinoshamisika. Pane youth mazimonya, anonzi mazimonya, vanenge vari kumajimu. Vanotaura kuti hakuna munhu anokugwidza vachamisa. Izvozvo zvosha kuti mavaro kuti MDC anomborevei. Ukaona munhu obvarurwa navamwe vake vomumba, oenda kuchipatara, oitwa masvira mberi, ozobvako. Zoroti msangano wawo wambumba, wadambuka. Edi ziri kuitwa vakuru varipo womusangano. Zoro kuti discipline hapana. Kubula wae kuzimwe chete, ndopunga saka mwakone zino, zanu pivi yaku ita cruise. Nukuti vamnanga kwa wakati, asinga dake kupinda mchitima chiriku endra mbele ngasari. Saka mchona zino kubula wae MBC ya karakashwa, kuno zikuru akashwa. Zoro kuti zanu pivi inoramba iri popular. Nukutara kuleta wa mnangabwa kuti less politics as more of the economy.
Wa mafume.
Ya ora izano. Zikuto ndisha nisa nite kutu yari kuti economy. Economy ya wama mzende. Iko zino fuel ya kakwira. Kuchina kana chereko. Arawaizi zasa adzakana kukadirisa economy. Wanuroza nukone muromo. Kuchina chichiru kushanda. Iko zino makiwe fuel aremuno mzimbabwe. Asa tambo une kwa pasire sete kesheru. Ma prizes asa tambo une kwa pasire sete kesheru. Asi chiri kwa tatona kutari zavana ya Zimbabwe. MDC tuliku gazirisa kwa Congress kwedu. Congress haizi ma elections chete. Kichange tichitari sasa angazi chitika musure. Tichitari sasa na kitambeli. Wacha misa mkarangarira waka pinda mupawa. Kore ritango pura mbijana. Asi taka zambara za zanu pia pa presidential election. Mane maincidenti mashoma nene anoitika anowanikwa opano itiwa zvakanaka. Hapasha ikwi anoda kukanganisa kana kuti anokanganisira vamwe. Asi isusu vanhu anenge vakanganisa tinodzila navo.
Vachirumanzi kwakamboita mazuva apera ya mashoko aibva muMDC vachiti zano PF yaisa mari inoita $6 million yekuda kukanganisa Congress yeMDC. Tingati here mirizhonga dzakuitika idzi ndo zvimwe zvemari dzacho dziri kutaurwa.
Ndo zvandoreva kuti zano PF yowana mari yokudisturba MDC iyo yagara yakazvifira nechakudara. Ataurwa kuti anzi kwai hii vachamisa vakahwina presidential race. Shuwa shuwa nderipi benzano pasi
peZimbabwe.
Ringati iro kumakanselas. Zanu PF yakahwina ikatsvaira MDC haina. Touya kuma MPs. Zanu PF ndokutsvaira. Touya kuma senators. Zanu PF ndokutsvaira. Teni zvombo itika rimwe zvipo tampengo rama elections rozoti nhasi vachamisa ndova winner presidential iwo vakarambwa na macancellors vakarambwa na ma MP
vakarambwa na ma candidates
nika yese from there kwenda
kuti waka winner waka winner makarida kasa vakwarira vatoridza ni pa radio
aiwa vakafumeka mira ka vataurewo
atimona aiwa ndosinene ndosuti chokwadi chinogwadza kana kukapindwa pachena.
Vanga vari vanongorora zvematengerwo enyika vakarerekera kuzano PF vagadzira chiru manzu manzwo zvakare kubva kumutauriri weMDC vaJacob Mafume. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Varimi vakawanda mudunhu reMashonaland West vari kufarira kutengeswa kwefodya mudunhu ravo vachiti vatange vave kushandisa mari shoma kutakurisa mabhero avo uye havachabirwa fodya yavo munzira vachienda kunotengesa kuHarare. Ata Chigoriwa anotipanyaya iye.
Varimi ava vanoti mari inosvika madhora makumi mana ekutakurisa bhera rimwe chete kuenda kuHarare kunotengesa yanga ichivadhurira. Pari zvino vave kubhadhara madhora gumi nemashanu kusvika pamadhora makumi maviri kunotengesa fodya yavo muchinhoyi. Kambani yeSub-Sahara Tobacco yakavhura musika wekutenga muchinondori. Mumwe murimi wekudoma kumhangura vaJames Uchu vanoti kuHarare kure uye vaibirwa fodya yavo.
KuHarare kurefu supply station nembavha dzavari dzokutora mabhero mumurodi.
Kunyanga hazvo vave kutengesa fodya yavo pedyo vaHuchu vanoti dambudziko riripo njere kuti makadhi ebhanga reMedbank rinobvumira kushandisa mari inosvika madhora mazana mashanu chete pazuva.
Akanonoka nokuti kana kuda kutenga safarmers zvoda kutenga umu vanolimita mari yavo kakadhi kavo kanolimita mari kusvika pa500 chete uida kutenga zvinhu zvokuinda nazvo kumafedaiza wati samari yavanolimita ivo vangade vachingoti muri mari yake vasingalimiti kukadhi rachona i kuti muri munaida kuti sezvizonge anikapinza fodya ndinoida kutora kana tani kana 2 tani yemad tani yematop machemicals.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wekumhangura vaJasper Muneri.
Kuuya kunoenda kwakananga 20,000 kadhisi vazvokuti mbavha ishoma.
Vamuneri vanoti vari kusangana nematambudziko ekushaya zvimbudzi uye havasi kubvumirwa kushandisa mari yavanoda pazuva.
Pana matambudziko atinosangana panapa maturity vazhinji uruku kundoona dambudziko ririko hakuna chinhu chekuti unoita ukaenda gara unoshiya chekufurasha mvura hakuna.
Mukuru webhanga reMedbank muchinoyi vatemba saukira vanoti zvinhu zvakambonetsa pavakatanga asi pari zvino mari dzevarimi dzave kupinda nenguva. Kutengeswa kwefodya muchinoyi kuri kutambirwa nemufaro nevanhu vanotengesa zvekudya nekupfeka sezvo vave kutengerwa zvakanyanya. Amai Munashe Kachepa mumwe wevanotengesa zvekudya vari kufara zvikuru. Asaba ikachepa vanoti havasi kufara kuti vari kutorerwa mari inoita madhora maviri pazuva nenhengo dzebato reZanu PF. Amai ikachepa vanoti vari kunzi mari yavari kubhadhara ndeyekuvaka zvimbuzi.
Nzvimbo iyi ndiye aisumba vekanzura isiye Zanu. Ane iso ndiye famini siti ivanhu vanhu vari kupa vanhu vari kuvapire nezuro vakati vanzibvise ma$2 eranjemari ekuvaka matoireti.
Nengo yebato reZanu PF vaSifas Kazuva vanoti vari kubhadharisa vanhu mari sezvo vari kushanda kupa vanhu nzvimbo dzekutengesera uye vari kupa munhu wese ari kuda zvisinei nebato raanotsigira.
This thing is not a political party organization. It's a business affiliation yema residence wechinoi. Free wheeler, free seller, free developer, hakuna ari kumanikidzwa, hazvina political affiliation. Zvirungu yaine business entity kubva kumba kwako uchida kuwana pekutengesera. Hakusi kubvunza makadhi emusangano, hakusi kubvunza chii. Ba administration yekufamba muchifambira zvinhu kuti zviite order for the system yacho yekufamba. Panda vanda Harare vachidzoka. In any organization there should be a fund inoita kuti zvinhu zvinhu zvacho order.
Mutauriri wekanzuro yechinoi vatichaona mulauzi vanoti hapana chavari kuziva nezvenyaya yekubhadhariswa kwevanotengesa nenhengo dzebato reZanu PF. Nhasi fodya muchinoi yanga ichitengeswa madhora mana nemashereni matatu pakirogiramu rimwe chete. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Ata Chiguriwa.
Vateereri musakanganwa wachirongwa che round table apo tichange tichitarisa zviri kuitwa nemadzimai vakavirwa necyclone idai. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.